plana ka cinja yanzu da daga goyi da daga zai tsara application da magwaza kuti izo dora dukkanera kuti su yi tsare duk bada munyoro shemo zaku kuti vakura vakakanganisa apa ne apa pakuti vakadzikwe pachikara avana kukuyele kutwa nevanhu asi vakangotorwa kwavainge vari vakauya vakagadzikwa against zvido zvevamwe vanhu vakanga vari mupachi tamirira manje kuti vachiitawo risponsi yavo iyo madare mhosva vachisiudza kuti zvandiutaura ndizvo here kana nezvomunyero saka vane ndakadzwa nemaloya 10 days after that ndopa tinochizokwanisa kuziva kuti nyaya yedu yekufamba sei
tiri kunzwawo kuti imi pane vave kutyisidzirai kana kuti maakutyira upenyu hwenyu zvakamira sei
haku vanhu vanotyisidzira havashaike variko vamwe vari kufona vamwe vari kusenda mameseji asi ndinongoona sekunge for now vanhu ivavo manyemwe chete ekuda kukufadza vakuru kuti mationa here tiri kukurwirai kune munhu ari kuda kukuvhiringai vanenge vachifunga kuti vamwe ndida kuvavhiringidzai ende vazhinji vacho havazive kuti utemo unoshanda sei saka for now ndikungoremekedza kuti vakuru vacho havana zvavataura zvakaipa kunzwo kwehwani wortwo waikovhazira nekuti ndikuvimba kuti vada kuenda kunopindura kudare zimosva
takanzwa vamwe vachitaura kuti imi hamusi nhengo yezano pf saka hamuna kodzero yekuti mutore matanha amakatora iwayo munoti
inini ndakajoina zano pf ndiri mwana mudiki ndiri form 3 nhoroondo yangu yemupati haidi kuti ndiuye ndiudzwe neumwe munhu kuti handisi munhu wezano pf nekuti zvandakaita ndinozviziva ende zvizhinji zvine evidence ndine mapepa ekubva nditange kurejista mamembership kazi yese zvinochengetwa kazviripo saka takamirira kuti iwo vachienda kudare rezimhosva vanotaura kuti munhu haasi memba yedu ndini tozotangira ipapo
kune vari kuti vamusengezi vari kusenzeswa nevamwe mubato rezanopiefu G40 munoti
vanhu vanotaura zvakawanda wanda pakaitika chii ende munhu anotaura kuti miranga akaona kuti irangu inonogona kunge raenda kunogona kuluza vanogona kupedza kutsvaga zvakawanda handina munhu andituma kuti ndiende kunoita application iyi mutemo uyu ndikutoziva constitution yepasi ndaiverenga asi zvinoitika maopinioni yevanhu havasingarambidzwi vamwe vari kuti G40 vamwe vari kuti ndatumwa nevamwe vakuru vari kupoliti bhiro vamwe vari kuti nevechidiki romuzanupiefu vagumbuka kutaura kwevanhu hakurambidzwi for now ngatigonanganai nekuti vakapindzwa zviri pamutemo here kana kuti kwete kana vasina kupindzwa zviri pamutemo ngatichiitai musangano wedu wakanaka wekuchuza mumiriri wedu tomupera ipapo
muri kutaura imi kuti vamunangagwa kukwira kwavakasvika kuenda pakuve mutungamiri webato havana kunge vaine kodzero iyoyo muchiteera webumbiro remutemo webato asi tinoona kuti vamunangagwa vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato chii chinozoita kuti vatadze kusvika ipapo
musangano wakaitwa musi wa19 november 2019 ndiridza vamunangagwa kunovaisa pauprezidenti wakanga wakaikunze kwemutemo nekuti wakanga une mafestural committee memba wakanga vadzinga mubato ende hauna kunge wakashedzera federal paadministration akanga aripo comrade chomo ende hauna kunge wakacheiwa naiwa mugabe ende absent wafaa mugabe vamupoko ndovaifanira kuya kuti vamunangagwa vakanga vadzingwa ende that time understand vakanga kunze kwenyika pavakanga vachiza kunoko saka kuitwa kwavakaitwa pachigaro ipapo hakusi pamutemo its not constitutional batienda haitotendere maitirwa avakaitwa saka ndozvatiungochemera kuti aiwa dare rezimhosva tidzorerei pamastructures aya tigonewo kuchuza mumiririri wedu kana aiwa munangagwa vachiudzwa vaitwa purezidenti tinototaruta zvakanaka tidaiwa chefu maitwa pachigaro asi kana vachinga vachidivawo vanofanirakuguma nekuti vanenge vachina kusarudzwa nevanhu nemajority yevanhu
tichitarisa pane matiresi amuri kuwana nevamwe vamuri kuti vari kutumira mameseji nezvakadaro mati maienda here kunomhangara kumapurisa semunhu ari kutyirwa upenyu wake
iko zvino hapana hapo chiri siriasi yatichataurika like ndandataura kuti kune vanhu vandingati vari kovhazira vanenge vachida kuita sekunge vari kuda kufadza vakuru vavo kuti mationa here kuti tiri kutishenda asi pakaita anenge aiyanotaura